pamusangano waitirwa kupfeni nesenda muchinhu yenhasi nhengo dzeboka repamusoro reprovincial coordinating committee kana kuti pcc rakabvumirana kuti vamugabe ngavasiye basa vachiti vari kutadza basa uye vari kuregedza vanhu vachiita huri vasina zvavanovaita. Vasungawo chisungo chekuti mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe vanofanirwa kusiya chigaro chekutungamira madzimai emubato rezanup f sezvo vasina hunhu hunokodzera. Mushandi mukuru wezanup f mudunhu rematonaland west vachristopher Chikomba ndivo vaverenga chizivizo chekuti musangano wakamira papi nenyaya yavamugabe. Nhengo yeparamende yezvimba west vaziyambe ziyambe vabva vasimuka vakati vamugabe vatadza basa nokudaro vanofanirwa kumboniswa basa mubato. Pfungwa yekuti vamugabe vambomira kutungamira zanup f yabva yatambirwa nenhengo dzose dzanga dzichidarika zana kubva kumatunhu madiki ose. Sachigaro weboka revakange vari varwi verusununguko mudunhu rematonaland west vacornelius muhoni avo varambidza nhengo dzezanup f kuita maslogans vachidoma zita remunhu nekuti vanhu vanopedzisira vonamata munhu mubato. Imwe nhengo yezanup f yapinda musangano wanhasi vakuchaona gwembi rekuhurungwe vanoti chanyanya kurwadza vanhu ndechekuti vamugabe vanga voda kuita mudzimai wavo uye anozivikanwa kuita utsinyi mutevedzero wenyika. Vagwembi vanoti nyika ino yanga yave kuitwa sekambani yemhuri.
Saka isusu tiri kuti zvinhu zvenhu zvavari kuita zvinhu zvakaitiswa aizen naGrace Mugabe zvaanoita zvekuharasa vanhu. Mugabe angaida kuti ape chinzvimbo cheupurezidendi kune mukadzi wake because izvezvi angaida kuti oita vice president. Aita vice president obva amusiya achienda kune dzimwe nyika obva asara uchiti ava acting president odzoka kuti hai indafunga kuti nditomusiya ari president. Tikuti izvozvo zvedhinasi hatisi kuzvida ende nyika ino yezimbabwe haisi private company. Haisi private company yekuti ndei family iko zvino Grace Mugabe anoenda kunana mazoo achisikati evhikita vanhu oti ndoda kusa mhuka. Saka chakocho chii munhu nemhuka?
Takabvunza kuti sei nhengo dzezanup f dzave kuramba vamugabe nhasi asi vaipururudza masvondo maviri apera apo dzimwe nhengo dzaidzingwa mubato. Vagwembi vati nhengo dzakawanda dzinofarira zvekunyepirwa sezvo vachitya vamugwabe.
Right. Hazvina kutitore yangu yakareba mukaona vanhu vese vanenge vachirova maslogan vachiti pamberi ramugabe vayava pamberi rezanup f pamberi ramugabe pamberi raGrace kunyepewa. Ukaona anotorevesa chokwadi chokwadi anenge aine zvaari kudya vachipiwa vachitengwa vanhu vaya vaya vanoita dictatorship. Ukangotsoropodza chete wakutosungwa. Mapurisa angavabhaisa achifamba nejipoti yacho kabhau ndonhu ari kutinetsa vana kasikuwere vana Jonathan Moyo isiye seGrace Mugabe namugabe wacho. Mugabe is no longer a leader, is a dictator and is a very big dictator. Wauraya nyika yezimbabwe.
Imwe nhengo yedunhu vatichaona Mwanza vabva vasimuka vachiti musangano unofanirwa kudzosa vaimbo vemutevedzero wemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa mubato izvo zvatambirwa nenhengo dzose dzabva dzatanga kushevedzera kuti ngwena ngwena ngwena. Vanoona nezvematongerwo enyika muchinoi vajohn Marara vanoti danho ratorwa neutungamiri hwezanup f mucherechedzo kuti vasunungurwa sezvo vaizviita mukutya nekunyara.
Zvaitwa nezanup f mashonaland west province zvekuvhota kuti havachada kutungamirwa napurezidendi Mugabe zvinoratidza kuti munguva dzose dzapfuura idzi vairatidza kunge vari kuda vamugabe but vaisa paku vaisa mukunyara plus mukuhanda plus mukutya but apa zvatasunungurwa naivo vachiwenga vakukwanisa ivo kutaura zvanga zviri mupfungwa dzavo vakukwanisa kuburitsa zvanga zviri mumwoyo mavo.
Musangano wanhasi wakurudzira kuti bazi rezanup f repamusoro recentral committee regare mukati nemazuva maviri kuti vatambire zvisungo zvavo. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur.